zvirikufamba Zimbabwe kamodzi vatoti zvinofaya zvirikufaya kuno since takambotaura nemipaya tiri vanhu vakaunganidza tumari totakaunganidza itoto tikaita maflyers takaita mayard signs avanonyanya kushandisa kunoku chinhu chikuru chatina kushandisa chatina kukwanisa kuita mabillboards because anoti dhurei pichana ane mathousands anodiwa saka shoma kati anchiwana ikako ndokati anchishandisa kuitawo tunhu tudikidiki tinokwanisa kusvika kune vanhu vese vatinofunga kuti avo ndovachativhotera tichidaro futi tiri kuita door to door we've been doing yatinoti door to door for the past maybe 25 days now saka tiri kurova mativi ese north south east west tichienda door to door ndine mavolunteers handinawo ndiri kutraya kunge ndiri kwese kwese Allentown yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndiri kwese saka ndine vamwe mavolunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu vachisaingave mabusiness cards ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness card and then ndine astrategist wangu anonzi Francis Mawindi ndiye ari pamberi pecampaign ndiye wandichitaura naye tichistrategisa zvinhu zvese but to be honest with you zviri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kuti izvo vachativhotera
ende zvipi zvamunganongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziriro wenyu
problem yandingataurei kuti in problem yekuti ndiyo yatiri kukwanisa kuita ndeye mabillboards otherwise zvimwe zvese hapana chiri kutikanganisa vanhu vane response yavo iri positive vanhu vari kutisapota kune mavolunteers aiyo ari kuvolunteer kuisa mota dzavo nepetro vachienda kunoti kampenera mudzimba dzasingakwanisi kusvika chikuru chandaida chaizvoa zvandaida kuti ndiite ndechekuisawo mabillboards kana matatu kana maviri muallentown avo anenge achionekwawo nevanhu vanenge vachipinda muallentown vachidriva munongozivawo billboard rinenge richiratidza rakakura ndo chinhu chatakangotadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati wandei hatina kukwanisa kureza mari yakatiwo saka ndo chingave chakandikanganisa chete but zvimwe zvese zviri on place zvimwe zvese zviri paground saka that's the only main thing otherwise everything else is positive
asi munoona muine mukana wakakura zvakadii wekubudirira musarudzo idzodzi
kuhwina tinofanira kuhwina I think kubudirira chabudirira because sekutaura kwandiri kuita door to door yatiri kuita tiri kuwana response yakawanda and vanhu vari kunyatsopromisa kuti vachamuka and hakusati kwamboitika vhoti yakadai so vanhu vakawanda havadi kuvhota but this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungwa iam the first one kukwikidzana paumeya muno muunited states as a whole especially munhu wekuafrica ndini ndatanga kuzviita saka pane interest yakawanda kune vanhu even kuvarungu chaiko kana kumaspanish kana kuvedu vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo ende vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba I think ndichahwina so far ndakambonzi nemorning call ndandiripa 60% chances dzekuhwina saka tiri kutarisira kuti tichahwina musi weTuesday
takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya pari zvino vaed poloski vachitsigirwa nemasangano evashandi mungaona izvi zviine zvazvinokukanganisa iwo here
izvo hazvina because masangano acho iwayo amuri kutaura amwe acho haasi muno masangano ari kumamira munew jersey samwere and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muallentown saka ndo vakavapawo mari actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda dzekuti vakwanise kurana kampeni yavo and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise because kana muchiverenga manewspaper ivo vaed poloski vacho vane 54 indictments dzavari kurana against nefbi vari kutarisirwa kuenda kucourt muna February 16 I think if I'm not mistaken saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita but the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election saka vari kuti ndomborana election ndohwina kana ndahwina tozoenda kumhosva saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikunde ndiri kutotarisira kuvakunda ini because vanhu vakawanda havachavadi and vari kutarisirawo kuti ino munhu achatarisana nemhosva dzakawanda muna February saka nahwina zvozoita sei manje saka munhu wandikungotiwo tinongochionana 50-50 but ndiri kutarisira kuhwina ndiri kutarisira kuvabhita havasi kunyanyawo ndityisa chaizvo.